Ivanze Zininga. Dichiti haino emisoro yenhau dzedu dzanhasi muvhuro zvita 25/2017. Vanhu vemuZimbabwe vanotamba zororo rekisimusi nenzira dzakasiyana siyana. Nerera dzinochengetwa pamusha weGood Shepherd muchinoi nhasi dzaita zuva rekisimusi rinofadza sezvo dzaswera dzichidya tunonaka pamwe nekuita mitambo yakasiyana siyana. Dzimwe nhengo dzeparamende dzinopa vanhu vemunzvimbo dzadzinomiririra mupunga wadzinoti dzakapiwa nehurumende. Vedzisvondo vanotaura pamusoro pezvavari kuita munguva ino yezororo rekisimusi negoredzva. Tichwanzwawo vamwe vakatiza muchiuto vakanopotera kunze kwenyika vachityira upenyu hwavo mushure mekunetswa nevamwe vavo vechiuto vachinzi vaidyidzanira nei nebato rinopikisa reMDC inotungamirirwa navamogen tsvangirai. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvaswera zvichiitwa nevanhu muzuva rekisimusi nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 6080, 15580 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM uye 2 PM mazuva ose. Musakanganwe kutifarira papeji redu reFacebook rinoti VOA Shona.